ndini Marvelous Mshanganya huye ndichiti hei nomi soro ye na udzedu dzanasi muhuro chivabu 22-2017. Mutungamiri we MDCT wa Morgan Changirai vanoti apana kududuza pa urongwa hwekuita mushandira pamwe wemapato vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo ivo vatsvangirai. Ropa rinodeuka muzano PF muBulawayo zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati penhengo dzezano PF dziri muzvikwata zvakasiyana. Kusajeka kwemashoko egurukota rezvema industry pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika Statutory Instrument 64 kokonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika. Muchirongwa cheLivetalk na 8pm tiri kutarisa mirizhonga iri kuitika muzano PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.